manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaccine zviri kuti wanike vamwe vari kutobva kune mamwe matunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru kubayiwa.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Voter turnout yekuZambia it was well above 70%. Ndozvati kutaura izvozvo kuti vanhu vakava register kuvota vakanovota vese zvine mutsindo. Zvinoita kuti kana wekubirira uite mushoma.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muZambia vaHakainde Hichilema vokunda mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu zvine mutsindo musarudzo. Valungu vanoti vatambira kukundwa sezvo iri tsika yeZambia yekutambidzana masimba murunyararo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMalawi kumusangano weSADC wepagore, uko mutungamiri wenyika iyi vaLazarus Chakwera vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wegungano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nezana nevapfumbamwe kana kuti 4109. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu kana kuti 235 vakawanikwa vaine chirwere chinezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri rine zviuru makumi masere nevasere kana kuti 120,088. Vamwe vanhu mazana matanhatu nevanomwe kana kuti 607 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 97,323. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni maviri nezviuru makumi matanhatu nezvina zvine mazana matatu negumi nevana kana kuti 2,064,314. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina nemazana manomwe negumi nevashanu kana kuti 1,224,715. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya yenhomba iyi, kanzura weward 14 mudunhu reUzumba kuMashonaland East vaFagio Zvondai Marowa vanoti chirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 chiri kufamba zvakanaka mudunhu mavo, kunyange hazvo pakambenge paine matambudziko ekushayikwa kwedzimwe nhomba mune mamwe makiriniki. Vanoti vanhu vari kuenda kumakiriniki enhakiwa nemarembera ayo ari munharaunda mavo, asi vamwe vari kuendawo kuchipatara chikuru chemutawatawa kana mamwe makiriniki ari pedyo navo akaita semashabanhaka kana Chitimbe. Kanzura Marowa vanoti vari kuvakawo makiriniki mana anoti Kaseke, Mayema, Mutize neZanga vachibatsirwa nevagari pamwe nemadzisavira avo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Kwete toda kutenda kuti vaccine zviri kuti wanike vamwe vari kutobva kune mamwe matunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru. Toda kutenda futi masoja akauya achitibatsiridza kubaya nhomba. We are very happy, we are very excited kuti vana mukoti vedu nana chiremba vedu vari kushanda zvakaomarara, nyangwe zvakaoma kuti vanenge vachiita sekuti zvimwe zvekushandisa zvinenge zvakatishomeka asi vari kushanda zvakaomara.
Vanhu vari kubayirwa papi nhomba kudunhu kwenyu?
Vanhu vari kubayirwa pakliniki panhakiwa, asiwo vamwe vanenge vachienda kunana Mutavatava Hospital, uyezve makliniki ese ari muUMP ari kubayiwa.
Tainzwawo vamwe vachichema ipo panhakiwa kuti unosvika ipapo wozwa kunzi hapana nhomba yekutanga, pane nhomba yechipiri chete, kana kuti nhomba yechipiri dzaipo pane nhomba imwe chete. Dambudziko iroro rakagadziriswa here? Kouya nyaya yekuungana, vazhinji vari kubata COVID-19 vari kuiwanira mukuungana munzvimbo dzakaita sendufu nezvimwe zvakadaro. Kumaruwa kwenyu wemi muri kuubata sei dambudziko iroro?
Kudzirwa sereke zvecovid because tine makazhualitiswo, tine vanhu vakatisiya vavanotoziva kuti auya akaurayiwa necovid. Saka vanhu vedu mudzinhamo vakungouyawo zvenguva duku vachipfuura, kuchingosara varume vanenge vachichera kumakuva kuya, asi vakapfeka mamaski avo, vaakuzvidzivirira, vaakuzivawo masocial distance. Tikuti panhamo pega pega, paunganwa pese panofanira kunge paine pekugeza maoko nemvura inoyerera.
Tiri kunzwawo kuti muri kuvaka makiriniki muwadhi menyu, mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, tiri kuvaka makiriniki mana. Tiri kuvaka kwaMutize, tiri kuvaka kumaema, tiri kuvaka kwaZanga, tiri kuvaka kwaKaseke, uyezve tiri kuvaka house panhakiwa yestaff house. Tinoda kutenda necommunity wemuwadhi 14 vari kukubatsirana nesu, tichitendawo zvakare macorporates nemaindividuals.
Ava vanga vari kanzura wewadhi 14 kuuzumba kumashanaland east, vafajio Zvondai Marowa, vari parunhare kwakare kuuzumba nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuLilongwe kuMalawi, uko vari kupinda musangano wechimakumi mana nerimwe vesangano reSouthern African Development Community, SADC, uyo une chinangwa chekusimbaradza kudyidzana kwenyika idzi panguva ino yedenda reCOVID-19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vatambirwa panhandare yeKamuzu International Airport nemumiriri weZimbabwe munyika iyi Dr. Nancy Saungweme, uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava, avo vange vachipinda mune mumwe musangano yemakurukota yakatotanga kuitwa pamberi pemusangano mukuru wevatungamiri venyika. Musangano wemazuva maviri uyu uchatanga mangwana, uye uri kuitwa pasi pedingindira rekuti bolstering productive capacities in the face of the COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Asi vaMunangagwa avo vanove nhengo yekomiti yesangano iri inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu kana kuti organ troika, vapinda musangano wekomiti iyi uyo wange wakatarisirwa kuzeya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, Eswatini, Lesotho pamwe neDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakabatana neRwanda vakatotenderana kutumira mauto kudunhu reCabo Delgado kunorwisa vanopfurukidza mwero vechikwata cheAnza Ausuna, icho chinorwidzana nechimwe chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Zimbabwe ichaendesawo mauto ayo 304 kunobatsira mauto eMozambique. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera ndivo vachatora matomu ekuvasa chigaro weSADC kubva kumutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi. Vatungamiri veSADC vanotarisirwawo kusarudza munyori mukuru wesangano iri kana kuti executive secretary, zvichitevera kusiya basa kwaamai Stegomena Lawrence Tex vekuTanzania mushure mekukwanisa makore masere vari pabasa sezvinodiwa nemutemo weSADC. Vari kuda chigaro ichi vanosanganisira vaElias Magosi vekuBotswana navaFaustina Luanga Mukela vekuDRC. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati kunyange pakavana sachigaro mutsva musangano reSADC, havaoni sangano iri richivandudza mashandiro aro zvakanyanya.
Ndinogona kuchinja nekuti vachakwerava munhu munyowani anogona kunge aine mamwe maitiro akasiyana nevatachiziya. Uye pasekretariati ndio pane basa guru, pakaita munhu ane zinyekenyeke, munhu asina kunyatsoshanda zvine simba, panogona kusaita zvinhu zvakanaka. Tinoona kurangarira kuti papa ine vatomazi salamao munhu anga achinyaya kuonekwa shanda ane kuda kuti zvinhu zvifambe negwara rakanaka.
Mashoko aya atsinyirwa nemukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi.
Mutungamiriri weSADC musha ari kupinda kana ane fungwa yekuchida kuchinja zvinhu panogona kuda kuita kakufamba kwezvinhu. Mukatarira muchaona kuti pane vatungamiriri veSADC vakambozama kushandura zvinhu. Muenzaniso ndoda kukupai wavamwana wasi vakatarisana nezvaiitika muZimbabwe, vakada kutaura chokwadi, vakada kuudza vana vamugabe kuno chokwadi chaiitika munyika vachiti zvinhu ngazvigadzirwa.
Vachidai SADC ine simba ingadai yakagadzira nyaya yekuMozambique iyo yauraisa vanhu vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu.
Zvikuru zviri kunyanya kuitwa uko zviri kuitwa neRwanda. SADC pache zvayo haina simba ringaita kuti igadzirise zviri kuMozambique.
Musangano wevatungamiri venyika unotevera musangano wakaitwa nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mukusimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi mudunhu uyo wakatanga nemusi wechishanu, ukaita chisungo chekuti nyika idzi dzinofanira kusimbaradza kudyidzana munyaya dzekuvaka maindastry pamwe nekurwisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muZambia reUnited Party for National Development kana kuti UPND vahakainde ichilima ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeZambia vachikunda mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaHichilema vavana mavhoti anodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vachibva vadarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50.1% zvinodiwa kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Valungu vanga vachitevera vaine mavhoti anodarika miriyoni imwe chete nezviuru zvisere kana kuti 1.8 million. Sarudzo dzemuZambia dzanga dzakatarisirwawo nevakawanda muZimbabwe nedzimwe nyika.
Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Masangano anoongorora sarudzo ezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo muZimbabwe vanoti vadzidza zvakawanda kubva musarudzo dzemunyika yeZambia. Mumwe wechidiki afarira kupinda kwavaHichilema panyanga ndiva Rafael Munjodzi, avo vanoti vechidiki vapiwa chitsvambe nevanhu vekuZambia chekuvhota neuwandu hwavo sezvakaitika kuZambia.
above 70%. Ndozvati kutaura izvozvo kuti vanhu vakava register kuvhota vakanovhota vese zvine mutsindo zvinoita kuti kana wekubirira uite mushoma.
VaMunjodzi vanoti chimwe chakavafadza ndechekuti bazi rinoona nezvesarudzo muZambia rakaratidza kuti ranga risina kurerekera kumapato ezvematongerwo enyika. Mutauri weMDCT vaWitness Dube vanoti zvaitwa kuZambia zvinodzidzisa mapato kuti kana vasingagoni nekutonga vanogona kubviswa nevanhu zvisina mhirizhonga.
Zvinofadza chose kuti mapato ange achiziva kuti vanhu vave muhutongi kana muhurumende inyaya ingori nezvekuita nepundutso yevanhu yekugadzirisa upenyu hwevanhu. Iyi ichaita leseni yakanaka kuSADC kuti kana vatungamiri vasingaite zvakanaka vanogona kubviswa pazvinzvimbo.
Munyori anoona nekudyidzana nedzimwe nyika mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvari Gladys Kwatayo mukukorokotedza vaHichilema vati kukunda kwavo chidzidzo chikuru kuutongi hweumbimbindoga hwavanoti huri kuitwa munyika dzakaita seZimbabwe neSwaziland. Muzvari Kwatayo vanoti nyika yeZambia yaratidza pasi rose kuti masimba anogona kugamuchidzanwa pasina anorambira pachigaro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu, avo vari kuZambia vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kuti sarudzo dzinokwanisika kuitika kunyange kuine denda recovid-19.
COVID dzimwe nyika dziri kutoedza kuwanda nemunwe. Pachirungu vanoiti smoke screen. COVID haisiriyo chinhu choga chingamisa sarudzo dzinge dzichiitwa. Zambia inotipa chidzidzo chimwe ichocho.
Vabobo Sibunu vanoti chimwe chinhu chakakosha chinofanirwa kudzidzwa neZimbabwe kubuda pachena pamusoro pekunogadzirwa mapepa ekuvhota kana kuti maballot papers uye kuti mangani anenge apinda munyika. Vatiwo bazi rinoona nezvesarudzo reElectoral Commission of Zambia rakakoka mapato ose akapinda musarudzo kuenda kunyika yeDubai kwaigadzirwa mapepa ekuvhota. Tachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network iro rakatumira nhengo dzaro kunoongorora sarudzo kuZambia vaGeorge Makoro. Vanoti vakafadzwa zvikuru nemabatiro akanaka akaita mapurisa ekuZambia basa ravo.
Mapurisa ekuZambia vakacheka kweviolence yaiitwawo nebato reps vakakwanisa kusunga vaikonzeresa bongozozo ikoko. Violence yaiitikawo nemapato anopikisa vakakwanisawo zvakare kusunga vakakonzeresa violence.
Munyori mukuru webazi rekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter vachikorokotedza vaHichilema nebato ravo nekupiwa rutsigiro nevanhu vemuZambia. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vePatriotic Front vakorokotedza vaHichilema vakati vachaita zvose zvinodikanwa nemutemo kuti vatambidze masimba murunyararo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kutambidzana masimba murunyararo kwakanakira utongi hwejekerere kwete kuda kurambira pachigaro zvinonzi zvaida kuitwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye zvakaitika muZimbabwe mugore ra2008 apo vakuru vemasoja vakapika kuti havaizopa masimba kuna Mushakabvu Morgan Tsvangirai vebato reMDC kunyange vakakunda Mushakabvu Robert Mugabe musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mutauriri wekomisheni inoona nezvekuregererana yeNational Truth and Reconciliation vaObert Gutu vanoti muurongwa hwavo hwekutenderera mumatunhu Mangwana vanenge vari kutarisira kuita misangano muHarare. Vagutu vari kuenderera havo mberi nebasa sakomishina kunyangwe sangano reZimbabwe Human Rights Association rakavaendesa kudare repamusoro chiti vanofanira kusiya basa nekuti kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutyora bumbiro remutemo sezvo vanonzi vakabuda pachena vachiti nhengo yeZANU PF. Komisheni iyi pamutemo inoda vanhu vakazvimirira. Vagutu kunyangwe vakaenda kuState House vachiti vave nhengo yeZANU PF vanoti havana kumbova nhengo yebato iri zviri pamutemo. Mukane zvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wekomisheni iyi Vagutu.
Tichange tine misangano yakati kuti tichange tichiita svondo rino.
Chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo?
Misangano iyi ine chinangwa chokuti tisangane nekugarisana pasi nekukurukura nevatinotiwo muchirungu mastakeholders panyaya dzekuvaka runyararo muno muHarare Metropolitan Province. Musangano wedu wokutanga tichange tichisangana isu negurukota rakamiririra nyaya dzedevolution nemaprovincial affairs muHarare Metropolitan Province, Honorable Engineer Oliver Chidau. Chinangwa chedu ndechekuti tisangane navo tikwanise kuwana mukana wokuvatsananguriravo kuti isu NPRC muno muHarare Metropolitan Province tichazengewo tichikumbira kuti tishande nehofisi yavo nemamwewo mastakeholders panyaya dzekuti tirambe tine runyararo.
Ndevapi vamwe vamuri kutarisira kusanganawo navo?
Tichazenge tichiita musanganozve nenhengo dzeNational Junior Council Association. Tichangezve tichiita musangano naProvincial Development Coordinator vatafadzwa Muguti. Chinangwa chiri chimwe ichochozve chokuti chivake runyararo muprovinsi yedu yeHarare Metropolitan Province. Pakuenderera mberi nemisangano yedu tichasanganazve nachairperson the Provincial All Veterans Association muno muHarare Metropolitan Province.
Munenge mune chinangwa cheyapa?
Tine chinangwa chimwe chetezvo chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province. Tichaitazve misangano naacting mayor veGutare Harare Councillor Stuart Mtizwa. Tapedzazvo tichaita zvemisangano na town clerk veGutare Harare. Tichaita zvemisangano vema security services muno muHarare Metropolitan Metropolitan Province, izvo zvichisanganisa officer commanding vemapurisa muHarare Metropolitan Province. Tichaenderera mberizve kuita musangano neve kuZimbabwe Prisons and Correctional Services.
Mapato apa amuri kutarisira kusangana nawo apa?
Mapato akaita seZanu PF, MDC Alliance, MDCT nevamwe vamapato vachange vachidawo kuti vasangana nesu. Tine chinangwa ichocho chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province. Tichaita zvemisangano neve atinotiwo maCSOs kana tuma civil society organizations vakaita sana nango nevamwe vakadaro.
Mutauriri wekomisheni inoona nezvekuregererana munyika yeNational Truth and Reconciliation vaObet Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Wandu wevanhu vafa mushure mekundengendeka kwenyika muHaiti nemusi wemugovera vadarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemazana manomwe vanonzi vakakuwara muchiitiko ichi. Dzimba nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Vanoona nezvemamiriro ekunze veUnited States Geological Survey vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuita manyama amire nerongo nhasi sezvo kuri kutarisirwa dutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Tropical Cyclone Grace riri kutarisirwa kurova zvitsuwa zveHaiti neDominican Republic. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba kuti vakakurumidza kubuda muAfghanistan zvinonzi nevamwe zvasiya madzimai nevamwe vanopikisa chikwata cheTaliban vave parumananzombe. Kubva America nemauto eNATO zvavakazivisa kuti vave kubuda munyika iyi, varwi veTaliban vakabva vatora maguta ose. Mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vachibva vatiza kuenda muhupoteri. Hurumende yeAmerica inoti yanga isingadi kuramba iri muAfghanistan mayanga yapedza makore makumi maviri, asi vamwe vari kushora vaBiden nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nekukurumidza kubvisa mauto munyika iyi vachiti zvinoshoresa America uye kusiya vakawanda muAfghanistan vave mumukanwa mamupere. Vamwe vanhu vakarwara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba vari kukurudzira vari kuzengurira kubayiwa kuti vaite izvi nekuti vakapotsa vaenda kwamufika nebwe. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vaimbova mupurisa muZimbabwe Republic Police vaMalvin Mudyiwa, mumwe akapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere ichi vasina kunge vabayiwa nhomba yeCOVID-19. VaMudyiwa vanoti vakatozonoponera kuchipatara chekuParktown uko vakange vopuwa mweya wekufema kwemavhiki matatu sezvo vainge vozarirwa uye vagara vaine chirwere cheasma.
Ndasvika kumba ndobva ndangofunga kuti ayo inenge flu manheru ndakuda kunorara. Ndakanzwa kuti haisiyo flu, pane zviri kutova zvakakosha zviri kuitika muviri mangu kwakuedza. Ndakunzwa kuti ayo hazvichanyatsoiti zvakanaka. Ndakazoenda kwachiremba, chiremba ndobva titaurira kuti problem iri kuti izvo munenge makasangana nechirwere chiriko ichochichi, that's COVID-19.
VaMudyiwa vaendera mberi vachiti vakashamiswa apo vakapedza kugeza vakatarisa pachiringiro vakaona mufananidzo wavo wairatidza kuti vainge vasara mapfupa chete.
Svika kumba kusimuka ndaisizvo ndisupuka ngu zvakanakanaka, asi ndasimuka ndikagara pasi ndaita fanika munhu andifamba 50 or so kilometers. Pandakati ndoda kudi, ndoda kuti ndimbogeza, pandakapinda mubathroom, ndapinda mubathroom ndikutoseka zvangu ka, asi zvandakaona ndakashamisika. Ndichitarisa pagrass I was surprised by the thing which was appearing before me, a mere skeleton. My skin yanga yakuchikwatuka. Pandakapedza kugeza mau kwene aibuda mumusoro nchida kukama musoro wangu.
Mumwe mugari wemuHarare kuTinwald North vaProvidence Moyo vanoti vakabhadhara mari yakawanda zvikuru kuti varapwe chirwere ichi vari kumba kwavo. Vanoti chirwere chavasiya vasinganyatsogona kumira kwenguva yakareba zvekuti kuti vaende kuri kubayiwa nhomba kune vanhu vakawanda zvinovanetsa.
Ini ndakarwara nechirwere cheCOVID-19 kwemasvondo anokwana kuita mana. Ndakangotanga ndichipera simba kusvika ndanga ndisingachakwanisi kufamba zvakanyatsonaka. Ndairwadziwa pachifuva asi ndandichikwanisa hangu kufema zvakanaka. Ndakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure memazuva anokwana kuita mana ndokuzono testa positive. achibva vandipawo prescription yemadrugs. Ndiri pa madrugs iwayo ndakatangawo kunzwa appetite ichidzoka, ndikanzwawo kuti ndakunyatsowanawo simba mbichana mbichana, asi chakaramba chichirwadza chifuva. Asi zvino izvi aiwa ndakunzwa zvakanaka, ndakatesta negative mazuva apfuura aya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano, avo vari kuita ongororo yemishonga yeCOVID-19 muzvare Miriam Chemanza vanoti vakabayiwa nhomba vakatapurirwa chirwere ichi havazonyanye kurwara sevasina.
Delta variant rudzi uru runotapukira zvakanyanya nekuti rine simba pamusoro pemamwe marudzi eCOVID atinoziva. Runokwanisa kuzviratidzira mumhando dzakawanda dzakasiyana siyana panguva imwe chete. Runobata vanhu vakavhakisinetwa, runobata futi vanhu vasina. Asi kumunhu akavhakisinetwa marwarire aunoita akasiyana nemunhu asina kuvhakisinetwa.
Nyanzvi yeutano Dr. Tinashe Gede vakurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 uye kuti vasateerera zvinobuda pamadande mutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCOVID-19, sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna taisireva. Vaendera mberi vachiti panguva ino yeCOVID-19 chakakosha kubayiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamasiki, vageze maoko uye vagare vakatara mukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Pane gwaro rakaburitswawo nehurumende rinonzi COVID-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status, riri kutsinhirawo kuti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeCOVID-19 iri kutenderera munyika yeDelta variant. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Nau dzemitambo, manager weMawarriors waWellington Mupandare vari muyaonde kuCameroon vakamirira kunzwa kuti Zimbabwe ichasangana nezvikwata zvipi mumafinari e2021 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaMupandare avo vakaenda nemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti hapana chikwata chavanotya mugungano iri kunze kweCameroon, iyo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya.
Hapana chatinganyanya kutya kunze kweCameroon, nekuti Cameroon ndiyo iri pamusha payo. Ndo vanenge vane support yakawanda yema supporters avo. Timu inenge iri pamusha payo shure vanhu vakawanda ndekudaenda mberi, saka zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuti zviitike kuti iende mberi.
Muraridzi wechikwata ichi Zidravico Logarusic haasi kukwanisa kuve ari muEgypt sezvo ari kumusha kwake kuCroatia, uko ari kugadzirisa nyaya dzemhuri. Logarusic ari kutarisirwa kudzoka muZimbabwe musi wechitatu. Asi vamupandare vanoti chinangwa chavo ndechekusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika.
Tiri kutiwo vakomana vambogadzirawo kahistiri kavo kokupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Kumubatanidzwa wezvikwata uyu Maorias ari mupoto yechitatu pamwe chete ne Cape Verde, Mauritania, Gabon, Sierra Leone ne Guinea Bissau. Zimbabwe haisangane nechimwe chezvikwata chiri mupoto iyi mumitambo yekutanga. Asi Zimbabwe inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco kana Cameroon. Zimbabwe inokwanisa zvekare kubatanidzwa nezvikwata zvisina mbiri muAfrica zvakaita seMalawi, Sudan, Equatorial Guinea, Gambia, Mali neBurkina Faso. Makundano eAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemuZambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 ngowakazi 2021 nguPraxedes Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Ubulawayo lamabandla ezombusazwe yaphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe. Ulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu.
Ukhetho luhambe kahle, njalo into esiyibonile ukuthi kona ontanga yibo abaphume phandle bavota lokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi kona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwarhulumente.
Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kuhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023 eZimbabwe. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo endlebeni e-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamashumi amathathu 28,015 bahlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine ekutshoneni kwelanga layizolo. Kusitsho kubana sebesedlula izigidi ezimbili 2,064,314 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Abantu abazinkulungwane eziphose zifike kunkulungwane ezintathu 26,334 abahlatshwe ijekiseni lesibili bengezele linani lafika kwabedlula isigidi 1.2 million. Kuthi inani labahlolwe bafunyanwa beligciwane leli izolo elingamakhulu aphezu kwamabili 235 bengezele linani laya kunkulungwane eziphezu kwezilikhulu 120,088 lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye ngombimbitho leligciwane. Kwathi abalishumi lathobami nembili 19 bakhweza inani lasebe lahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane laya kwabazinkulungwane eziphezu kwine 4,109. Ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Abekomishini yebona ngezokhetho kulelo lizwe e-Electoral Commission of Zambia yazise namhlanje ematatakusa ukubana umnumzana Hakainde Hichilema unqobe obengumongameli umnumzana Edgar Lungu webandla le-Patriotic Front. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo belithabela imanzi nte ngempumela yokhetho lweZambia bethi laseZimbabwe uma uZulu angazimisela ulakho ukukhetha inkokheli ayifunayo kungela kwesaba. Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo utshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokusebenzela ndawonye kwengatsha ezehlukeneyo ekuqhubeni ukhetho oluhle.
Umphumela okhetho lweZambia utshengisele ukuthi i-Electoral System Elections Board ayikho captured njengeyakwele Zimbabwe izekhi ebanjwe yi-Army, the Reporter Direct to ZANPF. okusitshengisa sobala ukuthi izekhi yakithi ayikho independent but electoral commission yasezambia i-independent kanti njalo kuyasitshengisa ukuthi abantu bezambia bavote nge-unit of purpose.
Isikhulumi sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenziwe izizalwane zeZambia makube isifundo esikhulu kuZulu weZimbabwe.
Ngithanda ukuthi amhlophe ebantwini beZambia, ngithi amhlophe njalo kubaba uJilema osekhethiwe ukuthi egokele iZambia. Ngithanda njalo ukuthi ngibonise isifundo esikhulu esisithola from ukhetho lolo ukuthi abantu beZambia abaqakathekisanga njalo abanamathelanga ikakhulu kuma-political parties kumbe inkokeli zama-political parties. Siyananzelela ukuthi babone ama-interests abo kuyiwo aqakatheke kakhulu njengesizwe, ama-interests abo agoqela i-economy, i-transparency, ama-human rights nama-civil liberties. Batko kumele sikufunde njengamaZimbabweans ukuthi singaze sanamathela kakhulu kumbe sakholelwa kakhulu kuma-political parties, kodwa-ke sikholelwe kuma-interests ethu lokuwa lontoloza lokuthi siwafeze njengesizwe.
Isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Sweden Chirodza uthi ubukhosi ngamaZulu ebonga ukuziphatha ngokuphucukileyo kwabezomvikela kweleZambia.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamaZulu, njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia, njalo siyamjabulela kakhulu ubaba uHichilema Hayikendi ukuthi usengenile uba ngumongameli weZambia.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Zaipho Moyo uthi okwenzakale kweleZambia kuveza amandla asezandleni zikaZulu.
Ngiba lokujabula ngesenzakalo esenzakale eZambia sikhangela ukuwina ka-HH. Lokho kutshengisela ukuthi abantu yibo abalamandla okubisa intshintsho.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngomunye wabancome ukuqhutshwa kokhetho lwaseZambia.
Okhetho amanzi aseZambia iyajabulisa kakhulu ukubona opposition party kusiba yiye ewinayo, futhi amhlophe ukuba ku-HH lebandla lakhe bona abayibabawinile abathatha over umbuso kubaba u-H Galunga. Sithi amhlophe kibo labazambenzi aphume ngobulenge siyavota, sithi amhlophe izifiso zabantu zenzakele.
Omela amalungelo omuntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo yena uncoma ukusebenza kwebutho le-commission ebona ngezokhetho.
Impumela yeZambia iyatshengisa how professional i-army yeZambia iyikho. Into esiyibonileyo i-independence ye-commission yeZambia engafanani leyala eyalapha i-commission kuyahlupha.
Umgcini sihlalo we-Electoral Commission of Zambia umnumzana Isao Chulu nguye owethule isaziso emsakazweni kamabonakude kweZNBC esithi umnumzana Hakainde Hichilema unqobile kukhetho oluqhutshwe ngolwesihlanu ngemva kokuthola amavoti angaba izigidi eziphose zibe ntathu 2,810,777 kuthi umnumzana Mutale Nalumango nguye osezasekela umnumzana Hakainde Hichilema. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baphatheke ngokugcweleyo enhlelweni eziphathelane lokhetho ukuze amabandla aphikisayo lawo athole ithuba lokunqoba kukhetho olwenziwa phambi komnyaka ozayo ka-2023 njengalokho okwenziwe ngoso wabo bakweleZambia lonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe izingcitshi ezicubungula ezombusazwe ezehlukeneyo ebezilande ukhetho lakweleZambia lapho umanyano wamabandla aphikisayo okhokelwa ngumnumzana Hakainde Hichilema onqobe elibusayo ele-Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Edgar Lungu ngesilinganiso esikhulu. Omunye wabaye kweleZambia ukuyabona ukhetho luqhutshwa uNjabulo Ncube oyintatheli izindaba owenhlanganiso ye Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, uthi bafunde ngokuqakatheka kokuphatheka kwabatsha kwezokhetho.
thina besikhona ngale sizokhangela ukuthi khona khona wonke uhamba kuhle njalo uhamba njani hayi khetho uhambe kahle njalo into esiyibonile ukuthi khona ontanga yibo abaphume phandle bavota yokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumente
lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenzele inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa MISA umnumzana Nqaba Machazi
engubonileyo ukukhetho lwezambia akulanto enganqoba abantu abazimiseleyo nxa sifika eZambia ubona ukuthi abantu bazimisela ukuthi bazahamba beyovota njalo okutsheneye kakhulu laseZimbabwe ukuthi bebekwenza kulokuthula okukhulu yenyakwazi simile sizwile kwezinye indawo ukuthi bekulokulwisana kodwa nxa uvele eZimbabwe akufanani nalapho ukuthi ukulwisana kwangikhona kusegcekeni
umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi labo njengebandla babelezifundo kweleZambia
iZambia Election Commission amapolisa lamasocha azimele esithi are independent safunda ukuthi abantu beZambia balobunono abazange balahle imbeleko ngokufelwa khangelani 15 years lokhu uHH Luza kathe sizowawina sifunde njalo ukuthi akula apathy abantu bavotile plus 72% turnout iyouth abahluphekayo bahambe bayavota
kodwa umsekeli womsebenzi kwabasha kuZANPF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakele eZambia akakuboni kusenzakala eZimbabwe
siyabezwa bakhuluma ngamaphupho iZimbabwe yasoZambia iZANUPF ayifanani lamapolitical party eZambia iLiberation Party yeZambia yathathela umbuso kudala vele kudala osokusenzakala iZambia sililizwe vele elilama opposition okwenzakala eZambia ukuthi ibandla elibusayo lisuke lakhohlwa abantu and abantu ngabakhohlwa abantu bakhuluma ngevote kodwa siyabona nje kunew dispensation kaba uMnangagwa ukuthi hayi sikhona ebantwini kuma grassroots
iCommission ebona ngezokhetho kulelo lizwe Electoral Commission of Zambia yazise namhlanje ekuseni ukuthi uHichilema uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million wathi obe ngumongameli umnumzana Edgar Lungu wathola izigidi phose ezimbili 1.8 million lokho kutsho ukuthi uHichilema owebandla le-United Party for National Development unqobe uLungu owebandla le-Patriotic Front ngamavoti afika phose isigidi 1 million uLungu ubikwa esevumile ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kuzancedisa ekuqhubeleni intambo zombuso kuHichilema lanxa eke wethula imbiko yokukhonona ukuthi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngemva kokubulawa kwabasekeli bakhe abathathu uHichilema yena uthembise ukuba uzabusa ngendlela emanganisa uZulu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
kusenjalo yibandla le-MDC Alliance elijayele ihlombe uZulu waseZambia ngokwenza ukhetho olukhululekileyo lanxa kube lokuxokozela lapha lalaphaya ukuthi yeziphatha amandla zokhetho ezimbili zifile ngemva kokubanjwa zizama uqelibezela kukhetho umkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe utshayelwe ucingo umnumzana Gayinde Hichilema onqobe kukhetho bekhulumisana ngempumela yalolu khetho uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Sithi siyabonga ngoba basichiyele izifundo eziningi njengathi esingapha eZimbabwe. Liyakwazi ukuthi iZimbabwe leZambia ngumuntu lo mfo wabo. Sasisonke ku-Federation of Rhodesia Nyasaland eka-1953 yaze yafika ku-1963. Njalo iZambia yiyo yancedisa kakhulu ukukhulula iSouthern Africa. Yikho okwakulesigodlo sabantu abaningi ababelwisana nabantu ababehuquluza inotho esithi i-Liberation Movement. Apho lamanye ama-organization eseZambia yikho ubudlelwano lobu bukhulu.
Sifundo bani elisithole kukhetho lolo?
Sifunde ukuthi ama-organs e-state, inhlangothi ezithile ze-state zilenkululeko esithi freedom of thought bale independence bayalandela iconstitution hayi ukulandela ipolitical party ebusayo sikhomba kakhulu Zambia Election Commission le army yangkhona lamapolisa ngabantu edebelandela umthetho hachi i-political partisanship. Yikho sibachayela ihlombe lokhu isifundo ukuthi zekhi eZimbabwe lamapolisa eZimbabwe bafunde kunengi eZambia. Sifunde njalo ukuthi abantu abanengi bavotile about 72%+ i-voter turnout ibekhona. Lokhu kunqabela i-rigging lokutshontsha ama-election. Sithathiswe kakhulu ngolutsha ababuye ngobunengi babo. Sibone kakhulu ukuthethe kulo kuthula okuthize esithi ngesikhiwa relative peace ngoba hachi akuzange belodlakela oluthize.
Yona indlela equthwe ngayo ukhetho lithini ngayo?
Kwaba lokulungiselela okulungileyo, abantu barejistwa ngesikhathi, abantu bakhankasa bonke ngaphandle kwento embi esiyifundileyo ukuthi i-Patriotic Front ithenga ukugcina sokuqeda ukuvota bavala internet. Khonokho abantu bahle babachaya kakhulu ukuthi abalunganga. Yiso sisifundo sisifanisisazi ukuthi umubusa ungabamba abantu ngaphandle kwesandla wenze okufunayo. Khonokho ngokunye okwenze ukuthi i-Patriotic Front ekalungu ihlanzwe ngabantu ukuvala internet, konke abantu bagcina sebesebenzisa ezinye indlela. Sina sithi siyabonga kakhulu ukuthi iZambia sisiphe umfutho othize. Kanti ba kungani iZambia iyenza ama-election ngesikhathi se-COVID? Silembali ukuthi Tanzania yakwenza, iMalawi yakwenza, iUnited States yakwenza lamanye amazwe. Lapha eZimbabwe sibona ngani ukwesaba ukwenza ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande we-Studio 7 ekubulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sikamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana George Charamba, uswele ukucatshela khona ngemva kokuba abanye abantu bevumbulule umfanekiso kamnumzana Hichilema elotshamisa owawulotshwe ukubana abathengisi nguCharamba. Abanye enkundleni le bebembuza uCharamba ukuthi uzabhekana njani lo Hichilema nxa uMnangagwa enganxuswa emkhosini wokugcoba uHichilema ukuba ngumongameli weZambia. Unkosazana Thokozani Kuphi, umsekeli kamongameli webandla le-MTC, laye utshayele ihlombe uZulu waseZambia esithi uhambo lukaHichilema belulude kodwa useze wafika. Live talk lamhlanje khangela uqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu uhlasela ngolaka kumkhakha omutsha weDelta variant. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba eReuters babika ukuba kulabantu abahlanu ababuleweyo esilindweni sendizimachina eseKabul, isigodlo seAfghanistan, ngesikhathi iningi labantu selibalekela udlame olubangelwe ngabahlamuki besiTaliban sebehluthune intambo zombuso kuhulumende obesekelwa ngamazwe angentshonalanga. Abogatsha lobudlelwano bemelika lamazwe omhlaba lubika ngesonto ukuba izizalwane zaleli lizwe eziningi seziseKabul Airport zilinde ukuncediswa ukusuka kwele Afghanistan ngemva kokuhluthunwa kweKabul nabeStaliban. Abekholejini leJohn Hopkins University lakwele Melika libika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 140,000 abatholwakale bele COVID-19 ngosuku lwayizolo kuphela. Leli nani belingazake liqanse kanje kusukela ekuqaliseni kwalonyaka kutholakala umkhakha weDelta variant eMelika. Kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababulewe ekuhlaselweni ni okwenziwe udwendwe lwezimoda ebezithwele abokholo lwe-Muslim edolobheni le-Jos esigabeni se-Plateau kwele Nigeria izolo. Kubikwa kulimele kakubi abalichumi lane 14 kulesi sehlakalo sokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuba ngabalweli bokholo lwesiKristu kwele Nigeria.
Ye Nenkinga ezibhekane labantu abakhubazekileyo endlebeni lapho bedinga ukufinyelela ezempilakahle eZimbabwe. Abenhlanganiso emela amalungelo abo eDeaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda lezi inkinga ukuze umuntu wonke enelise ukuthola usizo lwezempilakahle ngokulingeneyo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi uzethulela lolu daba.
Abaphila lesimo sokukhubazeka ngokungezwa endlebeni bathi babhekana lenkinga eziningi emizameni yokufinyelela ezempilakahle emakliniki lakuzibhedlela. Lokhu kufakazwa unkosikazi Tinotenda Chikunya wenhlanganiso yeDeaf Zimbabwe Trust.
Nxa befuna ukuxoxisana labodokotela kumbe bachaze ukuthi babulawa yini kumbe yini ebuhlungu, uthole ukuthi isikhathi esiningi izibhedlela zethu lendawo zempilakahle azila ama-sign language interpreter. Labo dokotela labo nesa abakhona khona ngale babengakwanisi ukuthi bakhulume nge-sign language. So kugcina kusiba le communication barrier, bengazwana nokuthi lo ubulawa yini, lo engenza ukuthi udokotela laye uthi inkinga ingapi.
Uqhubeke phambili ethi kuyabadanisa ukuba ilizwe eliphakathi kokulwisana lobhubhane lo-COVID-19 lukhulunywa indawo yonke, kodwa lokhe lululutshwane ulwazi kwindlela eziqondileyo ezingaphathisa abakhwazeke endlebeni ukuba bengasaleli.
So lokuthi amazwi amaningi ayakhulunywa ngomlomo, kumbabhalwa izibhalwa ngamabala futhi amakhulu, sesukuthi i-vaccination, herd immunity, lawo ngamabala amakhulu kwesinye isikhathi abangakwanisi ukuthi bazwi. So abatholi amazwi alula, njalo abatholi amazwi nge-sign language. Lokhu kuba nzima ukuthi bazwisise ukuthi kuyabe kusenzakalani kubo lasendaweni abaphila kuyo, njalo ukuthi bazwisise ukuthi sesisezingeni liphi ekulwiseni i-COVID-19.
Kungela sign language, abantu abakhubazekileyo endlebeni bathi kuba nzima ukuba bakhulumisane lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela odokotela labongi bekhululekile, ikakhulu ekuchasiseni imikhuhlane ehlasela izitho zomzimba ezingasese kumbe ezokwelamisa imuli kuhle. Kuyabe sokudingakala ukuba bezidingele umuntu ongabasiza ozachasisa ngemfihlo yabo, ecine laye esesazi ngemfihlo yabo. AbeDeaf Zimbabwe Trust bathi baphakathi kokukhankasela indlela zokuqeda lolu dubo.
Siyangena kumakliniki lakuma-hospital sitshena even labe-City Health Department ukuthi sibatshena ku-sign language ukuthi nxa kukuthi bahlangana lomuntu o-deaf bacommunicate njani. So siyabafundisa le ACT ngama-basic sign language training, sibafundise le disability management training ukuthi nxa behlangana lomuntu okhubazekileyo noma umuntu o-deaf bancedisa njani.
Unkosikazi Elizabeth Chidi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso emela abazali abalabantwana abakhubazekileyo uthi sikhuluma kanje balelunga labo elalahlekelwa yimpilo yomntwana esibhedlela ngenxa yokusilela kolwazi olwalungavikela umonakalo onje.
Umntwana lo wadmithwa esibhedlela ekhubazekile, waswela isikhathi sokuthi umzali amnakekele, wagcina esebhubha esibhedlela.
Unkosikazi Debra Ncube olomntwana okhubazekileyo uthi okuqakathekileyo ikusabalalisa ulwazi emuntwini wonke kulolu daba.
I applaud the new disability policy which
was ngitshayela ihlombe i-disability policy entsha esanda kulungiswa ethi kube le disability desk kuzibhedlela lamaklinika wonke.
Abakumsebenzi walolu hlangothi bathi kudinga inguquko ezwayo noma izinto seziguquka lapha nalaphaya, ngoba uhulumende eselemikhankaso ebasekelayo efundisa uzulu ukuphathisa abakhubazekileyo kakuhle. Umnyango wabakhubazekileyo kugatsha lokunakekelwa kukazulu ukhuthaza ukuba bengasaleli phandle ekufinyeleleni amalungelo abo okugoqela kwezempilakahle, njalo lapha nalaphaya kuba le mikhankaso ephathisana labo kumaphephandaba, emisakazweni, labomabonakude e-television lakuma-radio, ekhuthaza ngalokho lokuthi kungabile nketha bechabi kusiya ngesimo somuntu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wetshukela yeZimbabwe Diabetes Association sebesungule uhlelo olujonge ukusiza abatsha abaphila lalo mkhuhlane phansi kwesihloko esithi Save a Life. unkosazana Natali Mbewe ongumunye wabaphila lomkhuhlane lo njalo elilunga leZDA uthi uhlelo lolo luyabasiza kakhulu njengabatsha ukufinyelela imithi enjenge-insulin kanye lempahla edingakalayo ukungelambatalo. Okuningi asikuzweni kungxoxo uMichael obe weStudio 7 ayenze lo Mambewe.
Uhlelo lweZimbabwe Diabetes Association luhlelo oluthiwa He Save a Life. Uhlelo lolu lujonge ukubana lunike abantwana abaleminyaka eqala ku-0 kusiyafika ku-25 years. Ibanika ama-insulin, lo ngumuthi abazihlaba wona. Ibanika ama-injections, ibanika ama-glucometer. Njalo emavikini amabili azayo kumbe next week khonapho sikhangelele ukubana uhlelo lolu lube selukhangela labadala esibathi bona ngama old age. Uhlelo lolu luzabe lubanika imetformin, lo imetformin le nge diabetes, njalo izabe ibanika amaphilisi e BP. So uhlelo lolu lwaqala lona lukhangele abantwana ngoba abantwana abaningi ababe sebesifa ngenxa yokuswelakala komuthi. Kanti sijonge ukukhangela abadala ngoba abadala siyananzelela ukubana baquma imithi yabo ukwenzela ukuthi ibayenile ukubana bahlale isikhathi eside bengananzelela ukubana ukwenza lokhu kuyabalimaza. Ngakho ke uhlelo lolu lujonge ukukhangela abancane 0 to 25 years labadala ama old age.
Natalie, nxa sesikhangela lolu hlelo kukhona na okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes?
Okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes ukuthi bazabe bethola i-insulin leyo abazabe beyihlaba, njalo bazabe bethola ama-glucometers nama-test strips, lokhu abakusebenzisa ukubona ukuthi ichukela yabo iqanse okunganani, iyehle okunganani. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukubana bazigcine kahle, bamonithe kahle ichukela le abalayo.
Ngaphandle kokuba lilunga lenhlanganiso ye-ZDA, iZimbabwe Diabetes Association, kuyini okufunakalayo ukuze abantu bayenelise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Umuntu lowo kumele abe le diabetes u-type 1 kumbe u-type 2 diabetes. Umuntu lowo kumele akhokhe esijona i-affiliation fee yeZimbabwe Diabetes Association. Lokho sikwenzela ukuthi ma kubuyile kuyakhangelwa ukubana okubukileyo kungaki, kuphiwe abantu abangaki, abantu laba bona baku-association yini. Ngalolu hlobo kuyenelisa ukubana silonde ukubana imithi yahamba njani. Yikho ke umuntu kumele abe affiliated to iZimbabwe Diabetes Association. Affiliated kusho ukuthi umuntu akhokhe imali, i-subscription. Yabungathengi hayi, yabukhuluma ukuthi mina ngililunga le-ZDA. Okunye njalo, umuntu kumele abe lencwadi evela kudokotela etshengisa ukuthi ngempela ngempela umuntu uphila lomkhuhlane, ngoba kwananzeleleka ukuthi abanye bayahamba besithi ba-diabetic bethathe imithi okumele incedise abanye, bengayithatha sebesiyayithenga ngisa ngentengo ephezulu. Njalo umuntu kumele abe lencwadi evela eZimbabwe Diabetes Association. Iyo engathi mina yisithupha esivumela ukuthi uthole imithi.
Mhm. Hayi, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi Natalie, qiba lingxoxo ngokuchasisa kabanzi ukuthi umuntu kumele ayenzeni ukuthi abe ingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association.
Ukubana lisithole balaleli, lingayahamba ku-Facebook page yethu okuthiwa yona iZimbabwe Diabetes Association. Khona lapho lizathola inombolo zocingo elingazisebenzisa ukubana likhulume lalabo abakhangele ngokwe-association. Khonapho yikho lapho lizathola khona usizo oluningi. Abale-Twitter, lihambe njalo ku-Twitter lidinge Zimbabwe Diabetes Association, liyasithola.
Lo ngukhosazana Natalie Mbewe, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ubexoxa ecingweni lo Mike Gobe weStudio 7 eseWange.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo. Yenzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolesihlanu. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kunhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abaqhubazekileyo endlebeni ye-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo elizweni engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.